This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 7, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chetinoona ndicho kuti madzimai edu mazhinji vanononoka kuuya. Vazhinji vacho unozunza vachiti ndandava nebundiri for 2 years kana even 2.5 years. Kumakanonokerei? Mamati nhaya ndichitya, manange tisanotidaikungo tichapera, mamati zvanga zvisingarwadzi.
Madzimai okurudzirwa kunovhenekwa mazamu kudzivirira kupararira kwechirwere chegomarara. Sangano reMass Public Opinion Institute rinoti vanhu havasi kufara negwara renyika, asi vanongovhotera havo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Hurumende yokurudzira makambani anochera zviwanikwa kuti aderedze uwandu hwemagetsi aanoshandisa nezvikamu 25 kubva muzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Voice of America kuWashington DC. Vaimbova mutevedzeri wegurukota rezveutano uye vave kutungamira kirinika yepapari renyatwa inoona nezvechirwere chegomarara mumazamu Dr. Edwin Muguti vari kukurudzira madzimai munyika kuti apote achienda kunoongororwa nekuzviongororawo pachezvavo kana vaine mapundu pamazamu uyo unogona kunge uri munongedzo wekuti vave kuita gomarara. Mwedzi uno Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza gomarara repamazamu kana kuti National Breast Cancer Awareness Month. Vana mazvikokota vanoti kukurumidza kuziva kana gomarara rotanga kunobatsira kudzivirira kupararira kwechirwere. Vanhu vane mhuri dzine vamwe vanenge vamboita chirwere ichi dzinokurudzirwawo kuti dzirambe dzichienda kunovhenekwa sezvo chichigona kunge chiri muropa. Mukuzeya zviri kuitwa nenyika, Blessing Zulu Studio 7 abata Dr. Muguti.
Tine ongoing awareness program anoitwa through the media, radio, pa TV, ma adverts, ma posters, tichikurudzira madzimai kuti vatariswe, vagare vachitarisa ivo pachavo kuti havana here chirwere mumazamu mavo. Kana chikange chawanikwa kuti vakangosuspekta kuti pane something wrong mumazamu, anofanira kukurumidza kuripota kumamedical facilities kuti vagokwanisa kudi kutariswa nana chiremba vagochekwa kuti havanacho here kana kuti havana chirwere ichi.
Zvii chaizvo zvavanenge vachifanira kunge vachitarisa madzimai apa?
Vanozviongorora vega mapundu kana anything chinenge chakasingafadzi pamazamu avo. Kana vakaona pane chipi nechipi chisingavafadzi kana kuti chinorwadza kana kuti chibundu, zvikuru mapundu navanenge vanyanya kutarisa, kana vakasangana nawo, kana kuti vakangova neanywari, vanofanira kuripota kumahealth facilities, kuclinic kana pachipatara chiri padhuze, voonekwa nemachiremba, voriferwa kubreast clinic kwedu kuparinyato kana kuenda kumupilo. Woitwa further test and investigations whenever kuti vane chirwere here kana kuti kwete. Kana vanacho woitwa pa treatment program. Asi chetinoona ndicho kuti madzimai edu mazhinji vanononoka kuuya. Vazhinji vacho unozunza vachiti ndandava nebundiri for 2 years kana even 2.5 years. Kumakanonokerei? Mamati nhaya ndichitya, manange tisanotidaikungo kuti tichapera, mamati zvanga zvisingarwadzi. So tinonyanya kuti kuvakurudzira kuti vasamirira kurwadziwa, vanofanira kuripota eritoa kuti chirwere chigobatwa chisati chapararira nemunyika.
Asi chirwere ichi Dr. Muguti chinowanikwawo here muvanhurume?
chinowanika chinowanika mwanarume pachinowanika mwanarume chinenge chine uturu hwakanyanyisa plus futi varume havatarisiri kuchiwana sinzi vachifunga kuti havana mazamu saka vazhinji vacho vanononoka kuuya kuzorapwa saka vanowanza vakurumidza kukundwa nacho
vaimbova mutevedzeri wegurukota rezveutano uye vave kutungamira kirinika yepapa renyatwa inoona nezvechirwere chegomarara remumazamu Dr. Edwin Muguti vari parunare muHarare nestudio 7. Ongororo yakaitwa nesangano reMass Public Opinion Institute kana kuti MPOI inoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndoo munhu wechipiri ane chivimbo chevanhu vachitevera vafundisi. Mutungamiri weMDC Tiva Morgan Tsvangirai vari pachidano chechitatu vachiteverwa nevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vatendai biti vePDP nevamwe. Asi kunyange vakawanda vati vanotsigira vaMugabe vanhu zvikamu makumi matanhatu nezvinomwe kubva muzana vanoti nyika yananga kumawere uye vanhu makumi mapfumbamwe kubva muzana vanoti vanotya kushoropodza vaMugabe. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vanoita ongororo mumpoi vaStephen Ndoma akavabvunza kuti vakaita sei ongororo iyi.
Ongororo yedu iyi takabvunza vanhu 1200 and taibvunza takaita between 6 and 18 July 2015 tikabvunza ma adult citizens vanhu vese vane makore 18 zvichikwira takaita muma province ese ari 10 taita mumaguta nemumaruwa.
Asi amuone here pachita matambudziko kuti vanhu vakawanda mutsvakiridzo yenyu vanenge vari kuti havasi kufara nemamiriro akaita zvino asi vachiti vanovhotera mutungamiri wenyika aripo yei hazvizoite kuti mushorwe here pane zvamunenge muchiburitsa?
Handifungi kuti vanhu vangatishora pane zvanenge tichiburitsa nekuti mafungiro edu ndeyekuti tinoona kuti maybe pane zvinhu zvakawanda zvavanotarisa pavanenge vava kuvhota vanhu. Idzimwe nguva zvingangoita zvinokonzerwa nekuti panenge pasina kana yatingati alternative kune vanhu.
Asi vamwe vanotiwo chimwe chinonetsa ndechekuti vanhu vanenge vachitya kunyatsotaura pfungwa dzavo. Ndo zvamunenge muchionawo here izvi kana kuti vanhu vanenge vachingofungidzirawo?
Ndingangoti hangu handingati vazhinji vacho vanobva vaafektwa nefie zvekuti havakwanisi kuzotipa pfungwa dzavo.
Avanga vari vanoita ongororo mumpoi vaStephen Ndoma vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
Ongororo idzi dzinoshanda asi tinofanira kutarira zvinoshanda nezvisingashandi. Pane dzimwe nyaya dzinokwanisa kutaurwa nemacitizens enyika akasungunuka kwozoya dzimwe nyaya dzavasingakwanisi kutaura vakasungunuka. Chitira ripoti yabudiswa nemupoi inotobudisa kuti general direction yenyika pairi kuinda mune zveupfumi kwakaipa ende havasi kufara nokurongwa kuri kuitwa matongerwo enyika. Asi pokupedzisira vapedza kutaura zvese izvezvo kuti bhara kuri kuinda nyika hakuna kumira zvakanaka, nyika iri kuinda in the wrong direction. Vanozoti munhu wacho iyeye ari kutungamirika nyika iyo achiindisa ku wrong direction vanomuda mazviona manje. Saka pane macontradictions. Asi macontradictions anenge achibuda pakuti vanhu vane vasina kusungunuka kutaura zvinhu.
Ko izvi zvinorevei kumapato anopikisa?
Trust ma opposition leaders kati vavo kumapato akai iri kudzikira ende ipapo mupoint ndinobvumirana nayo kuti trust yema opposition iri kudzikira.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare vachitaura naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri webato re People's Democratic Party vatenda ibiti vanoti Zimbabwe inoda utungamiri utswa une mazano ane udzamu kuti ikwanise kubuda matambudziko mairi. Mutorodo wenautaura Ishava anoti panyaya inotevera.
Pange pane mfaro mukuru apo vatsigiri vebato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vaungana musiti womuvulawaya nhasi masikati pamusangano wekuparira magwaro maviri anoburitsa hwaro hwebato iri hwekuti rinoda kuzotungamira nyika sei. Vachitaura kuvatsigiri vavo, vabiti vati zvinhu zvinorwadza kuti nyika iri kutungamirwa nemunhu akwegura sava Robert Mugabe. Vati vari kutungamira bato risisina kana zano rekuti roburitsa sei nyika matambudziko ayakatarisana nawo.
Tumika sei nezvipinga mbini zvabata nekudzvanyirira nyika yedu. The multiple crises that are arresting our country. The first crisis which we are facing is the crisis of leadership. Kushondwa zvakaita sei kuti the leader of the country is 91 years of age. Kushondwa zvakaita sei kuti the ruling party of the day is a party so divided in factions that we don't know how many factions are there.
Vabiti vati magwaro ebato ravo eholistic program for economic transformation kana kuti HOPE pamwe ne agenda for the restoration and rehabilitation of electoral sustainability kana kuti ARREST anopa mhinduro dzose matambudziko akatarisana nenyika. VaMoses Manyengavana avo vanove mukuru mukuru weboka revechidiki vePDP vati vechidiki vebato ravo vakazvipira kurwa hondo yekuti zvinakire veruzhinji, asi vati bato ravo harina urongwa hwekuita hondo yekudeura ropa asi yekupa mazano anoita kuti nyika ienderere mberi. VaManyengavana vatiwo bato ravo rakazvipira kushanda nemamwe mapato pamwe nevamwe vanhu vose vanoda kuti Zimbabwe ibudirire, asi vati havakwanisi kushanda nevamwe vanozviona sekuti ndivo chete vanofanirwa kutungamira pane zvose.
Hatidi Big Brother mentality. Zimbabwe is for us all.
Vamwe vatsigiri vePDP vataura neStudio 7 vati vafara zvikuru nekuparurwa kweurongwa hwebato iri muBulawayo. Asi nyanzvi munyadza zvematongerwo enyika dzinoti chichakanganisa mapato anopikisa kukunda ZANU-PF musarudzo nyaya yekuti akawandisa uye haasi kushanda pamwe chete. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Hurumende inonzi yave kuronga kukurudzira makambani anochera zviwanikwa kuti aderedze uwandu hwemagetsi aanoshandisa nezvikamu 25 kubva muzana senzira yekuchengetedza magetsi. Danho iri rakaziviswa nezuro mudare reparamende negurukota rezvemhando dzemoto vaSamuel Undenge, ava vanonzi vakati makambani akaita seSino Steel Corporation Limited, Anglo American Platinum neImpala Platinum Holdings anofanirwa kutoderedza uwandu hwemagetsi aanoshandisa. Vakati kana danho iri rakatorwa, nyika inokwanisa kuchengetedza magetsi ane uwandu hunosvika mamegawati 25. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti danho iri harina zvarinobatsira sezvo richikwanisa kutozosiya makambani aya asisakwanisi kushanda zvakasimba ogumura vamwe vashandi mabasa.
Tokutangisisa hurumende yakutraya tinoti pachirungu demand management kuitira kuti magetsi ari kuproduswa munyika anyanyisa kuderera zvakanyanya. Saka hurumende yakungotsvagiridza nzira dzekutraya kumaneja supply shoma iyoyo yemagetsi kuti at least one vange vachiwana magetsi. Asi idanho rinoaffect makambani enigodaya zvakanyanyisisa in a negative way. Chekutangisisa rinoaffecta nyaya dzeproduction. Chechipiri, production again yakanganisika zvakuaffecta employment, zvoaffecta zvakare maexports. Production again yakanganisika zvoaffecta zvakare economic growth muecony.
Tinoona kuti iwo makambani mahombe anga asara achiri kuchera zvicherwaya. Makambani anga akutatarikawo nekuda kwemitengo yezvicherwa izvi yakadzikira, pamwe chetewo nenyaya yekunzi vange vachitengeserawo zvimwe zvikamu kune vatema pasi pechirongwa chekuendesa upfumi kuvatema.
Nyaya yamataura iyi yekunyaya yevolatility kudonha kwaakuchiita mitengo macommodity price pamisika even nyaya indigenization mapekta kwa afekto zakare nyaya viability ye mining industry in Zimbabwe. Saka sikutoona kuti even contribution ye mining ngore ino ichaberera zvakanyanyisisa zvozoita ripple effect pane economy as a whole uye pane mamwe masectors ane kudyidzana kwakanyanya ne mining industry muZimbabwe.
Imiwo zvii zvamunga kurudzira kuti dai zvaitwa mukuedza kugadzirisa dambudziko iroti?
Dambudziko yemagetsi idambudziko hombe hombe nekuti idambudziko raunzwa nekuti isu senyika tanga tisiri kuinvesta muenergy for a very very long time. Saka harisi dambudziko rekuti next week kana kuti next year rinenge ratopedzwa. Idambudziko ratoda kuti hurumende igadzirise chimiro chayo kuitira kuti ikwanise kunge ichiattract mainvestors.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunare muHarare neStudio 7. Vagari vemuguta reUlawayo vapinda muchirongwa chekuziya bhajeti regore rinouya vaudza nhengo dzedare reParamende dziri mukomiti yebhajeti kuti vanoda kuti hurumende ikoshese kuvhura makambani akavharwa muguta ravo. Musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu uyu waitirwa paLarge City Hall. Vagari vanotiwo vanoda kuti hurumende iise mari parutivi yekuti paitwe makanzuru anomirira matunhu kana kuti provincial councils sezvakatarwa nebumbiro idzva. Matano ehurumende ekuda kuisa upfumi hwose hwenyika mumaoko evatema uye kubhadharisa makambani mitero senzira yekukohwa mari ichabatsira muzvirongwa zvekusimudzira vanhu vatema ari kuramba achikonzera mutauro munyika. Gurukota rinoona nezvekusimudzirwa kwevanhu vatema munyaya dzezveupfumi vaPatrick Zhuau vakaudza vatori venhau nezuro kuti upfumi hwose hwenyika hunofanirwa kunge hwava mumaoko evatema muna 2018. Vanotizve vari kugadzira mutemo uchasungira makambani kubhadhara mutero unoita zvikamu 10 kubva muzana. Asi mumwe wevechidiki akanga ari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship gore rino vaPromise Simwinde Muleya vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti matano aya achaita kuti makambani ekunze abude munyika.
Mukono muZimbabwe haana kumira kwazvo. Vanhu vazhinji makambani havasi kubhadhara. Makambani vatove nemwezi vasingawani mari. Vanhu vanofanira kunge vachiwaniswa mari yavo yekuhora nekuti vashanda sei. Mhuri dzavo dziri kunetseka kana dziri kutambura. Vana vechikoro vasikuenda kuchikoro nyauti baba namai havasi kutambira mari. Zvinounza gurukota richiti aiwa makambani aya ngaachibhadharawo mari inozova ine mari ichashandiswa kuindigenization. Inoona kunge inini hazvina kukodzera kudaro kuti titore matano akadero nekuti kana tichinge tichida vanhu vachauya munyika medu kuti vaitewo mainvestments akasiyana-siyana. Zvinoita kunge zvinenge zvakutyisawo vanhu kuti vauye munyika medu vainvesti.
Asi urongwa hwekutsvaga mari yekusimudzira vatema munyaya dzeupfumi haizi nyaya yakakodzera here?
Indigenization chinhu chakanaka. Asi vatisingawirirani nazvo ndezvekuti kana indigenization ichireva kuti takutora upfumi vanga uri mumaoko evanhu vashoma varungu tichiisawo mumaoko evatema vashomawo tinoti kwete haisiyo indigenization ba.
VaPromise Simwenda Muleya mumwe wechidiki akanga ari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship gore rino vachitaura parunare nhantungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Vanhu makumi mashanu nemumwe vakasungwa kuCaledonia pedyo nemabvuku muHarare vasunungurwa nedare nhasi. Mhuri dziri papurazi iri dziri kunzi nedare dzibve sezvo dzakavakira dzimba panzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta riri kumirira vanhu ava vavhoti muza.
Ndanditori kudare izvozvizvi ndichivabatsira kuti vaone mabill application. Vese vanga vakasungwa nezuro vatosunungurwa nedare.
Vabhadhariswa mari yakawanda zvakadii yechibatiso?
Vasunungurwa nefree bail.
Mungatiudza kuti zvinhu zvaamira sei pari zvino iko kuCaledonia uko tiri kunzwa kuti mapurisa ari kudzivisa vanhu kudzokera panzvimbo iyoyi?
Dambudziko ringoripo chete nderekuti isu semagweta tinogona kunyatsoshaya maibatsira atingaiti hama dzedu idzi. Saka nhau iyi inotofanira kutongoenda mahoko ezvematongerwo enyika.
Saka muri kuti here nyaya dzekuenda kumatare dzinenge dzisiri kufamba zvakanaka, dzarova mudhuri?
Manzwa gweta revanhu vari kudzingwa kuCaledonia vavhoti muza vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanga vakazviteya nemabhambo varwisa muguta riri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva muNigeria, vanhu gumi nevashanu vakafa. Sangano reEmergency Management Agents remuNigeria runoti vanhu vatatu vanga vakapakata mabhambo vaputitsa mabhambo aya muguta reMaiduguri riri mudunhu reYobe. Mubatanidzwa European Union watanga chirongwa chitsva mugungwa reMediterranean chekubata zvikepe zvinenge zvakatakura vanhu vanenge vachida kupinda munyika dzemubatanidzwa uyu zvisiri pamutemo. Chirongwa cheOperation Sophia chatanga nhasi nengarava dzehondo dzichipiwa mvumo yekupinda kusecha pamwe nekutora ngarava dzinenge dzichifungidzirwa kuti dzakatakura vanhu zvisiri pamutemo. Mumwe mudzimai wekuPalestine abaya murume wekuIsrael uyo azomupfuura nekumukuvadza mudhorobha reOld City muJerusalem mushure mekunge Israel yabvisa mimwe mitemo yakaomarara yakaiswa mushure mekurwiswa kwakawanda nePalestine. Nhasi muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Chris Gande weStudio 7 aita hurukuro navachakangwenya ava vakamboshandira vakamboshanda kuZBC semushamarari uye vave mufundisi weimwe chechi iri muNew York muno muAmerica. Chris atanga nekuvabvunza kuti vakafika sei kuno.
Mwari vakangondivhurirawo mukana ndikauya, and pandakauya zvinhu zvanga zvichiri right kuZimbabwe, so hapana ndasingatize. Nekufamba kwenguva kungogara kwandakaita makore maybe 1 or 2 years muno muzvinhu zvakatanga kunetsa kuZimbabwe zvekuti hazvina kundiitira zvakanaka. But pandakabva zvinhu zvanga ndakatouya ndine $100 yangu yepepo, kana muchiri kuiziva yepepo iyeye, ndikatoibata ndichitofunga kuti imari inogona kutochinjika kana wasvika kuAmerica. But by the time I go to South Africa vakandiudza no, as from yesterday mari tichakwanisa kuitora.
Saka mungatiudza kuti pamakasvika muno muAmerica makatambirwa sei uye makaona upenyu hwacho hwakasiyana sei newekumusha?
Ndingati takatambirwa zvakanaka, but vazhinji taiziva pamusoro pavo semaAmericans kuvaziva kuburikidza nemafilms nekuverenga kwatinoita mabhuku nekuchikoro kwatinotitavaziva, but ivo havatizive. Kureva kuti ukauya uri muZimbabweni vaitofunga kuti haagone chirungu, achagara sei, anodya zvinhu zvakaita sei, zvakangondishamisawo kuti ingona havatizive zveshuwa. Because kana uri kuZimbabwe uchitaurirwa nevamwe vanenge vabva kunoku, vanoita kunge Zimbabwe tiri pane imwe nzvimbo yekuti tozikanwa stereki then wosvika kuno kunyatsonoti vanhu vazhinji vatombotiziva zvachose kana kuti vaziva kuti muna president wezimbabwe ndiyana vatombomuziva kunze kwevamwe vanogona kunge vari mupolitics kana kuti vanhu vanoverenga otherwise vazhinji vanhu vatomboziva kana zimbabwe yacho chaiyo chaiyo kuti iri kupi
saka mune mwana mamuno muamerica
yes.
Mungatikudza kuti zvakaoma sei kuti muyarutse mwana muno muamerica
zvakati omei pakuti isusu vamwe toda kuti mwana wedu adzidze shona ndevele you know but unomudzidzisa chirudzi nguva yese yamuri kutaura naye tv yaanoona kuchikoro kwaanoenda zvese chirungu so zvinhu zvese magadgets everything chirungu so zvinotinetsei iye pachake you know mwana wangu inini anofarira shona anofarira ndevele anofarira africa kunge benzi chaivo akaenda kumba anoshaya zvokuita handingamboti nemagariro ataida kunowa handingati zvinoshupa kana kuti zvinonetsa kungogara because kunoku ndokwava kumba kwedu zimbabwe yakutoita kunge ndiyo ya second home yet ndiyo imba yekumba kwedu but kunoku ndokwane upenyu hwedu and iye like inini mwana wangu muamerican you know muzimbabwe nasi muamerican
momboenda naye here kumusha uyezve kana maenda naye munomboona achimborasika
ah ndova nehondo chipapo anoda zvekuenda kuzimbabwe sakana taenda naye kumba muzondokaona akumhanyisana neuku you know because zvinhu zvaasara ajaira mhanyisana neuku and takaenda naye kumusha imwe nguva abvaona tatiri kumba imba yehuswa abvaona hutsi uchibuda pamusoro pemba zvikanzi imba yakutsvaka iyi you know are you going to call 911 you know
vachakangwenya vano vechizvarwa chezimbabwe vakamboshandawo kuzbc uye vave kutungamira chechi yesalvation army munew york vachitaura naChris Gande weStudio 7 vari muNew York makare. Mhuri yeZimbabwe iri muIndianapolis muno muAmerica iri mukuchema mushure mekunge mumwe mukuru wechikoro cheIndianapolis ari chizvarwa cheZimbabwe vaNoris Ncube mwana vavo ane makore mashanu Joshua nemuzukuru wavo Malia Siziva vaita njodzi mumugwagwa vakashaya. Vamwe vana vatatu vainge vari mumotokari iyi vakakuvara. Zvinonzi nemapurisa mumwe mutyairi akakonzeresa tsaona iyi haana kumira pamaroboti uye zvinofungidzirwa kuti ainge asanzwi mushe. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nenyaya yekuendeswa kwoupfumi kuvatema iri kutungamirwa negurukota rebasi iri vaPatrick Zhivau. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Yashika nguya kuti timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Madzimai okurudzirwa kunovhenekwa mazamu kudzivirira kupararira kwechirwere chegomarara. Sangano reMass Public Opinion Institute rinoti vanhu havasi kufara negwara renyika asi vanongovhotera zvavo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande namavelasi Muhlanganya uye.